November, nechipiri 13 November. Tinenge takuteerera mawitness anenge achibva kumapurisa nevanobva kumasoja kuarmy, tichida kunzwa kuti chii chakaitika wairi, zvakazosvika sei kuti paite panga papinda masoja nekuti kune vanhu vakazopfurwa mutown. Chii chakaitika, ndiani akati masoja apinde uye masoja anga aine instruction ipi? Zvese zvinenge zvaakubvunzwa mazuva maviri iwayo. Ndo pachaitwa mibvunzo yekupindura zvese zvinotaridza kuti chii chakaitika uye ndiani akati masoja apinde mutown.
Saka apa munenge muchitaura nevakuru vakuru vemauto here, kana kuti muri kutaura nevanga vari pasi pasi ava tichitarisa mapurisa aiedza kudzivirira mhirizhonga kana kuti mauto akazopinda muguta?
Tataura nemunhu wese anenge achizobatsira pamubvunzo wedu iwowo. Tinotanga pasi tichikwira, saka zvinenge zvichienderana nemhinduro dzatinenge tichipiwa. Saka kuti uzoti witness yatikuda nenhingi witness, zvinenge zvichienderana nekuti mubvunzo wako uri kupindurwa sei. Komishena haingogari pasi yotira kutaura nanhingi. Aiwa, zvinodhipenda nemubvunzo wekutanga iwowo kuti chii chakaitika. Tonzwa tichifamba nenguva tinenge tichiona kuti toda nhingi nekuti uyu haana kutipa mhinduro, toda nhingi uyu haana kutipa mhinduro, tichingoenda takadaro. Asi patinozopedza basa redu tinenge tataura nemunhu wese anofanira kutaurwa naye kuti tinzwise answer yekuti ndiani akati zviitike uye zvii zvakaitika, zvakafamba sei. Iwo I think masoja nemapurisa vanenge vainewo side ravo renyaya. Ndoratakuda kunzwa mai.
Pane mukana here wekuti kana zvichibvira mutaure naivo vamunangagwa vachivenga vamatema nevamwe vakuru vehurumende?
Materms of reference edu anotibvumidza kutaura nechero munhu kubva pasi kusvika kuna president.